Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri mbudzi 28 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU-PF inodzinga muparamende nengo dzinoti vaIgnatius Chombo, vaSavior Kasukwere, Professor Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe namuzvare Mandi Chimene.
Baba Fidelis Mukonori vanoti havana kutaura nezvemari ichapiwa vamugabe kana vasiya basa apo vaiyananisa pakusawirirana kwaivepo pakati pavamugabe nevakuru vemauto.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzotambira urongwa hwekuregererana wakaburitsa upfumi kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuti vadzose upfumi uhu mukati memwedzi mitatu vasingasungwi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare reparamende rinoti bato reZANU-PF rakanyorera kudare iri nezuro richizivisa kuti Dr. Ignatius Chombo vaSavior Kasukwere, muzvinafundo Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe nemuzvare Mandi Chimene havachamirire zvido zvebato iri muparamende nekudaro vanofanira kudzingwa mudare iri. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wemutauriri weNational Assembly Amai Mebo Chinomona. Amai Chinomona vaziviswa nhengo dzedare iri kuti nezuro vakawana tsamba kubva kumunyori wemutemo muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vachiti vashanu ava vakadzingwa mubato reZANU-PF nekudaro havakwanisi kuramba vachimirira bato iri. Vashanu ava vaive nenzvimbo dzavaimirira nekudaro paramende ichazivisa mutungamiri wenyika pamwe neveZimbabwe Electoral Commission kuti nzvimbo idzi hadzichina vamiririri.
I do hereby inform this august house that vacancies in the following constituents.
Tinozivisa dare rino kuti maconstituents anotevera hasisina vanomiririra. Makoni South, Makoni West, Cholocho North, Zvimba North neMount Darwin South.
Hatina kukwanisa kutaura navachina masa kuti tinzwe kuti sei vadzinga vashanu ava muparamende iro bato ravo rakadzinga mubato nhengo dzeparamende dzinodarika gumi. Asi mutevedzero wavachina masa muZANU-PF vapo mangwana vati bato ravo rakatora danho rekudzinga vashanu ava nekuti ndivo vaifurira vamwe.
Party inokura nemanumbers anenge ari saka tatsvaka vanhu vanga vachinyanyokanganisa zvikuru kuru musangano vatakati ava ngavakunyore tsamba inoenda kuna speaker. Vamwe ava nyaya dzavo dzichiri kumbonyatsoongororwa nokuda kwokuti pakaitwa central committee vanhu vanga vakagumbuka stereki asi mozoti matigare motarisa kuona kuti tikaita musangano wokungodzinga vanhu hazvitibetseri toda kuti vanhu vawane.
Vamangwana vati kunyange hazvo paine dzimwe nhengo dzeparamende dzakadzingwa mubato hadzisi kuzodzingwa muparamende nekuti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa vakati hapafaniri kuva nekutsiva nekudaro nyaya dzavanhu ava dzichaongororwa zvekare.
Saka somusangano unotarisirana neelection hatingangodzingi vanhu vese taitiraizoongorora tono kuti vakanga vakanyanyoshatira musangano ndivanani ivo ndovoenda vamwe kungoteveravo vanogona kupuwa zvimwe zvitarafu zvinani pasi pokudzingwa.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira mapato adzo mudare iri uye kana dzikadzingwa kubato dzinobva dzarasikirwawo nezvigaro muparamende. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzakadzingwa mubato dzinosanganisira vapouchmedza, vawalter Muzembi, vasamuel Ndenge, Vashadrick Mashayamombe, Anastasia Njovu na Sarama Oka aka akasike kutanga mapato achidzinga nengo dzao mparamende. Muna 2015, MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai yakatandanisa nengo dzayo dzeparamende makumi aviri neimwe mushure mekunge dzapesana negwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa nemauto atenderera muguta reulawayo nhasi vachikurudzira vanhu kuti vasabvume kuita zvechioko muhomwe kana zveuori nemapurisa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa nemasoja aya vange vachitaura nevemakombi pamwe neveruzhinji panzvimbo dzinomira makombi nematekisi. Mumwe wemapurisa aya uyo angodomwa nezita rekuti Superintendent Chabata vati vanhu vose munyika vanofanirwa kutanga upenyu hutsva vosiya zveuori. Vatiwo zvakakosha kuti vanoda kuita zvebhizimisi remakombi kana matekisi vaive vanonyoresa zviri pamutemo, vakakurudzirawo veruzhinji kuti vasiye tsika dzekukwira motokari dzisina kunyoresa zviri pamutemo.
Tinorarama here munyika isina mutemo? Ndosaka maona hurumende yauya yati nhasi ngatidzokerei pane zuro tirarame muZimbabwe yatairarama kare. Zimbabwe ine mutemo, mumwe nemumwe achizviitira basa rake akasununguka. Chatiri kuda bedzi regularize your operation. Tifambire mberi nyika ibudirire. Kubva nhasi muchatoona tine mauto tichifamba pamwe chete.
Mumwe mutyairi wematekisi vaize gachka vati vanotambira danho remapurisa iri vakati ishuviro yavo kuti iwo mapurisa pachawo vachaita basa ravo nemazvo, vachisunga vanoita basa rekutakura vanhu zvisiri pamutemo kwete kushungurudza vanhu vanenge vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Tinoda kuti vakwanise kuramba vachizviita, nekuti hatidi zvokuti vanhu vanoti itei nhasi mangwana voregedza, mangwana zvotanga zvekuve disorder zvoriya kuti hapana mutemo wachengetedzwa. Saka toda kuti zvinge zviri zvinhu zveeveryday zvinochengetedzwa zvichitevererwa zvive nesupervision. Ndo zvandiona zviri right.
Mumwe wemutyairi uyu asina kuda kudomwa nezita ati haafunge kuti uori hunopomerwa mapurisa huchapera sezvo ati mapurisa akawanda ane motikari dzavo dzinotakurawo vanhu zvisiri pamutemo.
Zvokutaura nemapurisa zvakanaka chaizvo, asi nyaya yangu achikomplaina kuti tisa vanhu vasakwire mota dzisina manhamba. Mota dzavo idzi dzisina manhamba ndedzavo mapurisa. So nyangwe pakanzi pane operation hakuna kwazvinomboenda, bhozi mota idzo dzinongosvika dzodzorwa dzobuda dziri dzavo, achitora mari iwe wega pachavo. So zviri kutinetsa kuti mota idzo dzibude muroad. So tanichikumbira kuti ipapa hurumende ione zvekuita nemaroadblockwo futi asangonyanya kumalocation, especially malocation hatitombozive kuenda zviri free malocation, bhozi inenge ichikuti wakadai wasangana neroadblock marobots ukada kutsika line chete watobatwa. Saka tibatsirewo ipapo.
Veruzhinji munyika vave nenguva vachichema-chema pamusoro pehwavanoti uori hunoitwa nemapurisa aya anonzi anoita basa rekutsvaga chioko muhomwe kuvatyairi pamaroadblock. Mumazuva mashomo apfuura apo masoja akapindira mune zvematongerwo enyika, veruzhinji vakafara zvikuru sezvo mapurisa akambopedza mazuva asiri pamaroadblock. Nezuro mauto nemapurisa vakatura mashoko ekuti vachange vave kushanda vose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura vanhu pakati peHarare neChinoyi vanoti vanofara kuti maroadblocks ave mashoma, asi vanoti uori huchiri kuenderera mberi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vatyairi ava vanoti kubva kuChinoyi kusvika muHarare apo pane makiromita 115 paisimboita maroadblocks ari pakati pegumi negumi nemashanu, asi nhasi panga paine maroadblocks maviri chete. Vamwe vevatyairi vanoti vabhadhariswa madhora mashanu semazuva ose kunyange masoja anga aripo paroadblock iri pedyo nechipatara chikuru chemuChinoyi. Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Danford anoti chashanduka chete maroadblocks ave mashoma, asi panyaya yeuori zvakangofanana.
Hapana musiyano. Hapana musiyano. Nyaya iripo ndeyongoti chete mabhuruka yareduce. Angurine one broker rapa. Apa nguma ndiyo apa. Bhozi sakada kunyepa kana kuti ati koni. Mapurisa embava.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi vaMavelas Kasamba avanoti manyepo kuti masoja haana hori. Vakasamba vanoti vakabhadhariswa mazuva akawanda nemasoja apo vachipomerwa mhosva yekutakura vanhu vasina zvitupa patoget riri pedyo nepakamba yemasoja yeIncom apo paimira masoja vachitarisa zvitupa zvevafambi.
Patogeti chaipo watotinetsa vachisecha makazi mwanzo wagona bvunzwa nemusoja unzi munhu wakatakura watakura vanhu vasina zvitupa zvei bati basa rangu iri ndikabvunza kuti waona zvitupa saka ndoda kutakura siya pondo ndatosiya mapondo inini ndakatosiya pondo patogeti ndatama passengers makazi mamangani 4 anga asina zvitupa ndatosiya pondo patogeti.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu uye varisachigaro weZim Rights vaPasimonya kureba vanoti kupindira kwemasoja munyaya dzezvematongerwo enyika idanho rinogona kutora mavhiki kana mwedzi yakawanda. Vanyakureba vanoti kufungirana kuri pakati pemapazi maviri aya kuchiripo izvo zviri kupa kuti vashande pamwe chete.
Ii operation yatinotarisira kuti haingangodaro ichipera mushure memavhiki maviri chete, inogona kuita mwedzi kana mwedzi miri nekuti inoita nechekuita nesecurity yenyika. Saka zvinotarisirwa nemhaka yekuti pakutanga kwaakaita mauto akanga asina mapurisa mairi, akanga ingori ZDF but akazopesera ine ZDF and other security services. Saka kufungirana kwakuru pakati mapurisa nemauto ndinodaira kuti kuchiripo hakusati kwagadziriswa, maybe kunotozopera mukunge hurumende yanyatsokuitwa properly set up yazogadzirisa even leadership yemapurisa nemauto.
Vanyakureba vanoti havafunge kuti kushanda kwemasoja nemapurisa kunogona kutyora kodzero dzevanhu sezvo mapurisa vari ivo vari pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Takaringa nekodzero dzevanhu kana kuti bumbiro remutemo. Kushanda pamwe chete kwemauto nemapurisa pamajutizi emapurisa kungawo here kunotyora kodzero dzevanhu kana kutyora bumbiro remutemo? Ini handioni sekudaro zvangu nekuti ukatarisa mashandiro akanga achiita mapurisa pamugwagwa ndiwo aitotyora kodzero dzevanhu kwete mauto. Unorangarira kuti munhu anga usingakwanisi kufamba kubva kuno kuHarare kusvika kwaMutare kana kubva muHarare kuenda kuGweru uchifamba zvakanaka, unonge uchitozova ndine awa nechidimbo rekumiswa nemapurisa parodhi ndichishungurudzwa.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoyi vaJohn Marava vanoti masoja vasati vagutsikana kuti hapana mamwe mapazi angade kuramba danho ravakatora rekubvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Arthur Chiguriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuAustralia apomera mumwe murume mhosva yekuronga kwavari kuti kurwisa kweugandanga kune udzamu kwakakurisisa munguva yezororo regoredzva muguta reMelbourne.
Kufa kwemauto mana ekuAmerica ane unyanzvi hwepamusoro kana kuti US Special Forces muNiger kwasimudza mibvunzo pamusoro pedanho reAmerica mukurwisana nevanopfurikidza mwero mudunhu reAfrica iro rine vanhu vakagarisana kure nekure.
Vaivi mutongi gava panhaurirano dzekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, Father Fidelis Mukonori vechechi yeRoman Catholic vanoti amai Grace Mugabe vaimbopindawo munhaurirano idzi. VaMukonori vanoti pane pamwe paidaidzwa amai Mugabe kana paine zvaida kutsanangurwa zvikuru panyaya dzine chekuita nemashoko ekuti pane vaida kusunga kana kupfuudza General Constantino Chiwenga. VaMugabe mbune vanonzi vakambodaidzawo amai Grace Mugabe kuti vatsanangure nezvemashoko akaverengwa nevaive mukuru weZANU PF Youth League vakudzi Chipanga ekushora General Chiwenga, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vemauto vachivapomera mhosva yekuita zveuori. Vachipanga vakaverenga mashoko avo aya mushure mekunge General Chiwenga vashora mabatirwo avaiti aiitwa vaive varwi vehondo yerusununguko mubato reZANU PF. Pari zvino vachipanga vari mujeri kuchikurubhi vachipomerwa mhosva yekuzvidza vakuru vemauto. Panyaya yekuti vamugabe vakanzi vapiwe mari inosvika mamiriyoni 10 yekuti vaende pamudyandigere, vamukonori vanoti havana ruzivo nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvaiitika mumusangano iyi, tabata Father Mukonori.
Isu taasingati musangano namai Mugabe, taita musangano nababa Mugabe, mukuru wenyika nemukuru wemauto. Mai Mugabe vaiuya pavainge vatipatange tichivada maererano nezvataikurukura, sezvimwe zvekuitsamba yakanyorwa nemukomana wemukuru wemayouth veZANU PF, yaitsoropodza nokutukirira mauto zvikuru vakuru vemauto. Akazopei akuti inozikana nemunhu wese achiti tsamba iyoyi yainge yabva muofisi yaamai Mugabe, saka iye aingoita chito zvainge audzwa. Ndopa mai Mugabe vakauya vakashedzwa napurezidendi kuti vatsanangudze. Mai Mugabe vakati tsamba iyoyo havanga vasati vamboiona, tsamba iyo havaizivi zvachose.
Saka ndonguva chete yavakauya iyi?
Dzimwe nguva vaiuya havo vachiteverera zvakanga zvisini material.
Saka misangano yakatangira kupi chaizvo kubvira musi mauto paakapinda mugwagwa musi wechitatu kuti vazotange kusangana vamugabe, vakatanga kusangana kupi?
Kubvira musi wechitatu iwoyo zvabva tatotanga chitatu chacho ichocho.
Makatangira kuKG6?
Ini ndakatanga netimu yangu takatanga kusvika kuKG6. Ndowanga wakatanga nyaya taigotangira kupi? Taitangira kwakabva nyaya. Saka kuti tipiwe nhoroondo nevakuru vemauto kuti pamusana pei vatora nhano dzavainge vaita, ndoparikazobvako netimu yangu toenda kuruf kwapurezidendi tonopa chemo zvavainge vanyora pasi.
Ko mamwe mashoko atatichinzwawo kuti pane vamwe vaida kupfuudza General Chiwenga angare chokwadi here? Inyaya yakambosimudzwawo here?
Hongu, yakasimudzwa. Ndini mumwe wacho ndakatoisimudza nyaya yacho kuti ichozvi ine chokwadi here, kuti pane nyaya yekutaurwa maererano nekune vachivengwa vazvakarambwa. Zvazvinongoreva vedu ndezvekuti nyika haidi kutongwa nemakuhwa, nyika haidi kutongwa nevanhu vasina hana. Hazvidi isokuona kwangu, hazvidi kubvumirwa kuti vanhu vasina kutsiga vange vari mukati nemasangano anotonga nyika kana kuti mukati nehurumende dzinotonga nyika. Vanorwisanisa vanhu, vanoparadzanisa vanhu zvikuru kana pasi pakuita sepasina kudyidzana kutaurirana nguva nenguva. Zvinoita kuti vemakuhwa vaite sevanoziva uye vanichitaura sevanoziva. Zvinotozopinza kana nyika kupinda kuita hondo zvichiuya pamusoro pekushaya kutsiga kwevanhu.
Saka iwo mauto aya nevakuru vemamwe mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika, mungati vaitaura nezwi rimwe chete here kana kuti pane vamwe vaitsigira vamugabe?
Mauto vaitaura pamwe chete, zvese zvavaita vaita pamwe chete.
Ko chii chaizvo chakazonyatsopa kuti vamugabe vati aiwa ini ndaakuenda hangu pamuchikandigere?
Vamugabe murume mukuru, vanofunga, havarware nemusoro, vaiona zvekuitika maziso avachiri kuona, vaiteerera zvataikurukura navo. Ndozvakavabatsira kuti vazoti ndochizorora.
Ko panguva isei vaimbo pane pavakataura navamunangagwa here uye vakataura kangani?
Ini pamusoro pokuti vamunangagwa vakataura nemandiri, vakataura zuva rimwe chete iroro kwemaminiti 10 vachito vawichi vakadokubva vawirana kuti vamunangagwa vaizouya zuva rinotevera, zvisina kuzoitika. vamunangagwa vakazotumira tsamba yekuti musangano wezano Central Committee yanga yagara pasi chiita musangano uye maparlamentarians both houses dzakanga dzaronga kuita musangano vamunangagwa vakati pamusoro pokuti ava ndiyo misoro inotonga ina handingakwanise semunhu mumwe chete kuti ndiendere pamberi pavo pezvavaronga saka ndinozouya kumusha kana zvavari kuronga zvapera
asi parunhare apa vanga vawirirana kuti kudii chaizvo
vakanga vawirirana vamunangagwa kuti vainge vakanzi udzoka kumusha uya kumusha seiko wakaenda kusouth africa vamunangagwa vakandakaenda baba kusouth africa pamusana pekuti ndaanda kutyira rupenyu rwangu
Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri tiri kukukokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mubva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vanoti sedano rekutanga rekuti mari neupfumi zvakabudiswa munyika zviri kunze kwemutemo zvidzoke. Hurumende yavo iri kupa vakaburitsa mari ava mwedzi mitatu kubva musi wa 1 zvita gore rino kuti vadzose zvose zvavakaburitsa munyika pasina mibvunzo yavanobvunzwa kana mhosva dzavanopomerwa. Vanoti chirongwa cheOperation Restore Legacy chakabatsira kufumura kuti mari dzakawanda kwazvo pamwe nemimwe midziyo zvakaburitswa kunze kwenyika nevanhuwo zvavo pamwe nemamwe makambani. Muchikamu chedu chezveupfumi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLuxon Zembe kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pedanho rehurumende iri.
Idanho rakanaka zvikurusa rinotanga unowaka ukama hwakanaka rwekunzwira vanhu nyasha netsitsi nekuvaregerera mune zvitadzo zvavo zvavanenge vakaita zviri zviro zvekuti vanhu vane mari dzakanga dzavaisa kunze uko kana makambani vakatora mukana iwoyu chekutanga chinobvisa mhosva dzavo dzese dzavanga vainazvo sekutaurwa kwaitwa nemutungamiri mutsva wehurumende yedu His Excellency Comrade Mnangagwa. Chechipiri zvinounza mari dzodzo munyika yedu zvakare iwa kuti ivepo iriyo mari yetiri kusuvira nekutarira zvikurusa kuti dai tavana mari iyoyi kune dzimwe nyika remajusa inotaurwa nevanhu. Nekuti pakamboita nguva yekuti vanhu vanga vautya vasingasazivi kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka kana zvinhu zvisingasafambi zvakanaka, vanhu vanotsvaga dzimwe nzira dzekuti vangaite sei kuti mari dzavo dzichengetedzeke.
Asi mungaona here paine vanhu vanosimuka kumira pamberi vachita ndakudzosa mari yandakaburitsa? Mungaona vanhu vachisununguka kuita izvozvo?
Zvinoitika nekuti zvakamboitika kahani zvekutanga. Zvakamboitika makore aya baika emahyperinflation aya vanhu vakatora mukana iwoyu. Zviro zvetinokurudza munhu anozvizivie nekuti pamwe mumwe anogona kufunga kuti handizikanwi iye achizikanwa.
Iyo mwedzi mitatu yapihwai inguva yamungaona iri inokwana here kuti vanhu vaite izvi?
Inguva inokwana zvikurusa nekuti kuunza mari hakutori nguva yakawanda. Kunze kwevanhu vanenge vakaisa kune mamwe mainvestments anenge aya kunzi mari iyi yakaendeswa pane payaaiswa kumainvestments ndo pamwe panongangoteka pangangoitei kamwe kadambudziko ipapo. Asi 3 months dzapihwa idzo mwedzi mitatu inguva yakakwana zvikurusa mukufambisa mari nekutora mari kubva kune imwe nyika dzichidzoka kune imwe nyika.
Apa tiri kuona kuti vari kunangana nevaiburitsa pfuma kunze kwenyika. Ko vakanga vaitawo mari idzodzi zviri kunze kwemutemo asi vainadzo munyika.
Kana iri muno mari yacho inyaya dzisentara kuongororwa nenyaya dzehuori dzanga dziri kuitika kuti vanhu nenyaya dzehuori. Zvinokosha ndechekupawo mukana kune vese vanenge vari muno kuti kana uchiziva kuti mari yako yavakawana iyi hauna kuifambisa zvakanaka. Chinokuda zvakapachena.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vari parunare neStudio 7.
Munhau dzemitambo vanosarudza vatambi vakashura mare mumwaka wegore rino weCastle Premier Soccer League vachitsvagaiwo Soccer Star of the Year nhasi vaungana muHarare vachisarudza vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu. Mike Ukariati anotipa zvaitika.
Vatambi Ocean Mshure naChristian Epupa veDynamos, Dominic Chungwa weCapes United, Rodo Chinyengetere weFC Platinum na Clement Matau weChicken Inn vapinda pavatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Ngezi Platinum Stars ndiyo ine vatambi vakawanda pavatambi vasarudzwa ava vanoti Terence Dzukamanja, Tichaona Mabvura na Quad Amin. Vamwe vakwanisa kupinda pavatambi gumi nemumwe chete ava ndi Devon Chapa weCapes United. Chicken Inn ina Moses Jackson na Clement Matau oyo akaita mukurumbira achitambira Mota Action nekutora mukombe wa Soccer Star of the Year muna 2006. Soccer Star of the Year pamwe nemurairidzi Coach of the Year vachaziviswa pamwe nekupiwa mibairo yavo pamabiko ekupera kwegore achaitwa neve Premier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages. Asi muteveri wenhabvu vaJameson Mutekiwa vane mafungiro avo.
Ndirikuona ndine vanhu vatatu vandiri kutarisira kuti vangapinde ipo. Pana Dominic Chungwa, kwoita Ocean Mshuri na Roderick Chimnyengetere. Ndova ndikutarisira kuti gore rino ndova chavange vachikwikidzana vari vatatu vakadaro.
Norman Mapeza weFC Platinum na Lloyd Mtasa weDynamos ndivo vari kutarisirwa kurwira mukombe weCoach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vatereri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk The Youth Connection apo ntungamiri Nkomo anenge achitaura nezviri kutarisirwawo nevechidiki kuti vange vachiwana munyika nemamiriro akaita zvinhu nekusiya basa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
ZANU-PF inodzinga muparamende nhengo dzinoti Dr. Ignatius Chombo vaSevia Kasukwere, muzvinafundo Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe namuzvare Mandi Chimene.
Baba Fidelis Mukonori vanoti havana kutaura nezvemari ichapiwa vamugabe kana vasiya basa apo vaiyananisa pakusavirirana kwaipo pakati pavamugabe nevakuru vemauto.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri tokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuLwezi 2017 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Silengxoxo lowaphathisa ngenkulumo ezabangela ukuthi uMongameli Mugabe asuke esihlalweni.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu, sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu nge-corruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni, kumele bebanjwe behanjiswe emajele.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolelwa bengayiletha kungakedluli inyanga ezimbili.
Ngibonani kusenze istepu status right, uthekinyatheli right, ngoba uzama umuntu ekhathe indlewu eziphathelane lokuholisa abantu abaqhatshwe ngama-ministries amaningi.
UMongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale lephalamende elincinyane kulalelo ebelikhona. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UFather Fidelis Mukonori ongomunye wabala lankunzi kunkulumo ezokuthi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe asuke esihlalweni uthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayekhona kulezi nkulumo ebuzisiswa ngenkulumo yakhe. Ekhuluma leStudio 7, umfundisi Mukonori uthi inkokheli yebutho yacunulwa ngamazwi kankosikazi Mugabe. Wengezelele wathi wabuza unkosikazi Mugabe ukuthi impiko yokuthi abasekeli bakhe babefuna ukubulala uMongameli Mnangagwa kodwa walandula limbiko. Ike sizwe amazwi kaMnumzana Mukonori.
She came in when she had to, but she was not the major focus. We were zeroing in on the commander in chief of the defense forces and the head of state and the government and the first secretary of ZANU-PF, which was President Robert Mugabe. For us, that was the center focus. We didn't want to lose focus. First lady is the wife of the president. The first lady was the secretary for women affairs, and therefore that in my view was part and parcel of the responsibility of the president. So we didn't have to take that as a major issue.
Lawo ngamazwi kaFather Fidelis Mukonori omunye wabalamlankunzi kunkulumo ezazikhona phakathi kukaMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethule umthetho oxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezifihle imali phandle kwelizwe ukuthi ziyiphendukise phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kungelamibuzo ebuzwayo. Kodwa uthi abaza kwehluleka ukwenza lokhu bazabotshwa. Okunenga lolu daba sikuzweni kwintatheli izindaba yethu bathabile Masuku.
Embiweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka-1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abaza kwenza loku gabasoze babochwe, njalo gabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni limali elizweni. Kodwa abaza kwehluleka ukulandela lumlawo, baza bochwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazi akhe lawa amukelwe ngembono etshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, njalo ehlaziya ezombusazwe, uMnumzana Efindlela Ncube, uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe. Omunye njalo olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanjwe behanjiswe emajele. Kanti ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikuhuga labo ababekwenzile, kungani nje kube yitrap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikaMnangagwa ele team Lacoste lingafuni ukuthi uMnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo lithethe ngukhulumende kaMnumzana Mnangagwa yalamukela njengabantu bezimbabwe. Sabanga ukuthi izinto nje e-overdue kade kumele nje lo mgabe ayenze ukuze ukuze alondoloze umnotho. Ufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlile ukuthi baphendulise umnotho wonke kade bayo-finalize benelise ukuthi uMnangagwa abafake ejele engenakukhetha ngokubandlulula ukuthi laba ngobhororo bakhe kumbe izihlobo zakhe.
UMnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwama-bond notes ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. Ele Zimbabwe libhekane lokusilela kwemali, njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana nje ngelanga. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo kubandla leMDCT, uMnumzana Abednego Bebe.
Kuyatshengisa kithi ukuthi uPresident omutsha ongenileyo, i-element yezanu ayikaphelisisi kahle kahle kuye. Ngoba phela kufanele ukuthi nxa sikhuluma ngento engumthetho, ngento elicala, abantu ba sicakale ukuthi babotshwa ngumthetho okufana nayo. Into esiyinanzelele amasosha ethe engena athena afuna ukukhipha izigebenga izigelekeqe eziyizo eziyenga umgabe. Ubesitsho abantu abangama-ministers, abanye sikhuluma othombo kunjenje basemajele ngendlela zokuthi babambe imali ngendlela engaqondanga. Sikhuluma nje baze banithwa lamabheyili. Khona abanxa uPresident ebazi ukuthi ngobani why kufanele ukuthi abanikeke isithuba lokuthi kababise imali bona benze icala njengabona abagijiswa namhlanje. Kuyatshengisa ukuthi into yakhe nxa engasayikhangelanga kuhle abantu sesiqalisa ukubona ukuthi kuvele okuphekwe yimbiza yezanu nxa kuyimboza kuzahlala kuyimboza. Ngoba ke angiboni ukuthi kulesizathu sokuthi athi abantu abayibise abanike leso sikhathi. Mhlawumbe ngaye nawenze njani ngawuhle wabafaka kumbenye isetheni wabafaka kugazethi wabathi ukuthi ubani kule mali engaka, ubani kule mali engaka. Ngoba nxa esengani kuthiwa khona ngumuntu odinga angakwaziyo angakatshi ukuthi kulobani ngaphi kwangikhona. Kuyakuhluphe ke umuntu nxa enguye engumongameli welizwe. Kuyakuthanda ukuthi ngako kukhulunywa ngabaphansi ukuthi kube njalo kulokuthi kukhulunywe nguye. Ngoba lapha phela sesiba lipholisa njalo aphinde abe ngu-prosecutor njalo aphinde abe ngumantu.
Ukona nxa ngile bhuku lebhanga South Africa ngilesigidi khonapho ngavula leli bhuku ngingedwa uhulumende weZimbabwe uzabakwazi njani ukuthi ngile mali engakho eSouth Africa? Uzafonela ibhanki yami eSouth Africa na imuphe ama details ami?
mhlawumbe phela anti bayazana phela anti abona into ungabona ikhuluma kuleyana ilevuzo lentungayo kuthi ukuthi zimbila zankabani kulokwazana ukuthi wena ngenxa yokuthi nguwe-ke ongemva kwe-steering ngithi kumbe mhlawumbe nguwotshayela imota manje nxa ungotshayela imota wonke umuntu wenza intando yakho ofunayo kodwa-ke okusalayo ukuthi lawe wangikhona mhlawumbe uyakukwazi ngoba into leyihlezi liyenza lonke so uyakwazi ukuthi ubani wenze lokhu ubani wenze lokhu kodwa mna okwakade esilancina ngikwenzile akula mthetho ozambopho ngokomthetho sokuyini kathesi
lo ngumnumzana Bednico Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT obekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqoqo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele. Land of sunshine.
Ngameli Mnangagwa uthi uzabumba idale labaphathi ntambo elincane kulalelo ebelikhona. Umnangagwa uveze lokhu ngemva komhlangano awenze labo mabhalani bengatsha zikahulumende lamuhla eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni owenzelwe emahofisini akhe eMunu Mutapa, uMnangagwa uthembisa ukuba akekho ozoxotsha umsebenzi ngaphandle kwalabo asebefikise iminyaka yokuyaphumula impentsheni. UMnangagwa uthi labo abalengatsha ezizadilizwa bazosiwa kwezinye ukuyaqhuba umsebenzi ngaphansi kwe-public service. Kesizwe imbono kamnumzana Bekezela Gumbo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ebona ngombuso okhululekileyo eZimbabwe Democracy Institute ophethe njalo uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni inye.
Mina njenge-civic society nama-thinktanks kulesikhathi siloku sikhala ngendaba yama-cabinet ministries amaningi aqeda imali. So ngokubona kwami ngibonani kusenze u-step status right uthethe inyathelo right ngoba uzama ukuthi ekhathe in indlewo eziphathelane lokuholisa abantu abaqhatshwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi kodwa ngibonani ngezinye indlela kuzabangela amanye ama-divisions ephathini yakhe ngenxa yokuthi kula bantu abaningi abakhangeleli ukudla eku-appointweni kwama-ministri zalandelayo and kuzayenza abantu abaningi beswele imisebenzi khonalokho.
UGumbo uthi kusobala ukuba abanye bazolahlekelwa yisinkwa ngoba bekhona abazophelelwa imisebenzi nxa uMongameli Mnangagwa ezimisele sibili ukulungisisa isimo sengatsha zikahulumende.
Lanxa abaphezulu amaphensi kangasoze isixotshe umsebenzi abaphansi bazaxotshwa ngoba iministri iyakudisolve bazaxotshwa lanxa ekukhombayini ama-ministries uzabe labanye abazaxotshwa umsebenzi ngoba uyabe sesenza ini ngoba nxa engasaxotshanga abantu umsebenzi asisakuboni ukuthi ukukhatha kwangikhona ama-expenses ikuphi despite ukukhatha ama-expenses ama-ministry kuphela linyathelo elihle sibili kodwa linyathelo eliyingozi kakhulu bakhona abazalahlelwa yisinkwa nje lawo bantu bazalahlelwa yisinkwa beqalisa ukujoyina ukubambana izandla nabantu aba-opposa upresident.
UMongameli Mnangagwa utshele abonobhala laba ukuba sesiphelile isikhathi sokudlala ngomsebenzi lokuba yimigoqo kokumele kwenziwe obekubangela ukuphuza kokwenziwa kwemisebenzi obekuyamele yenziwe. Mnangagwa wengezelele esithi izisebenzi zikahulumende zilehlandla elikhulu okumele zilidlale ekugcwaliseni okukhangelelwe nguZulu ikakhulu ukuthuthukisa inotho yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu njengabasakhulayo ukuthi kuyini elifuna kulungisiswe ngokhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa okuza kwenza libe lelakusasa elihle. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 0860465038 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Lenkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon umnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia okulapho abike ngokuchiya kwakhe isikhundla. Esithi uthethe lelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlubulweni abakuwona. Umeli weMelika kumanyano wamazwe omhlaba United Nations ubike ukuba uhulumende wele South Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa ibutho uqiniso kubulawa abantu makhaza abangahlomanga. Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukumangala emapholiseni nxa bethe bahlukuluzwa ngabesilisa. Inkuthazo le iza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza umkhankaso wamalanga alitshumi lasithupha wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Omama abaningi babikwa befela ngaphakathi nxa bethe bahlukuluzwa ngomkabo ngoba besesaba ukulahlekelwa imendo. Lokhu kuvele embuthanweni wabomama obuqoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe Waters obugxile ekuhlukuluzweni kwabomama. Umqondisi we-Waters unkosazana Juliet Kiwani uthi le nhlanganiso iphathisa omama ababhekane lodlame emakhaya njalo ukhuthaze labo abahlukuluzwayo ukuthi ngesaba ukukhuluma.
Okunye sithi thina ilungele labomama lingafihli izindaba komama lingafeni ngaphakathi. Omama siyabancedisa ukuthi bakhulume kuzwakale. Babanga umsindo uthi ayinapha siyahluphela. Omama bangafela phakathi.
Unkosazana Sponkosi Mlotsha osebenzela inhlanganiso ebona ngokwelamisa imuli i-Family Planning Council of Zimbabwe uthi bayaxoxisana lalabo abahlukuluzwayo ukuze bathole ukuthula ezinhliziyweni zabo. Uthi kulezi nsuku njengabomama babhekane lokuhlukuluzwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuswela imali emabhanga.
Ludlwane olukuhlukuluzayo sinokuchayela izibhakela yithi udlwane olungihlukuluzayo ngathi engqondweni kakhulu. Kube selusuba khona futhi le i-violence engathi ngathi yasitshaya sonke kulezi nsuku. I-economic violence kwezomnotho imali kayikho. Kube sekusuba khona futhi le ngibona kuyomele ngidlule ngayo i-sexual abuse. Udlwane lwezemacansini lungenziwa umama kumbe lwenziwe ngubaba okanye.
Abezempilakahle bathi isibhedlela esikhulu seGwanda sesilezakhiwo zokwamukela abesifazana abahlukuluziweyo kumbe ababanjwa eganyavu. Uma mfundisi uthobekile Khesa weKingdom Life uthi bona njengebandla balendlela abalwisa ngayo udlame njalo uthi abantu kumele baphenduke ukuze kube lokuthula elizweni.
Silezi nkonzo ezimele omama, silezi nkonzo ezimele abantu abatsha. Mina ngingumisi Khesa ngithi ngisathi lami enkonzweni yabomama ngiyafundiswa ukuthi ngiphathe njani umkani. Ngevini lenkosi kukhona sakhuluma ngokuthi lapha nomsisi Mlotsha amacansi yi-right yababa. Kuyabe kufundisiwe enkonzweni zamadoda lababa bayafundiswa umama akatshaywa ngempama. Konke lokhuyana thina njengemandla kuyasistophela i-violence emakhaya ethu. Imbuli ekhonzayo i-violence iba ncane ngoba wonke umuntu lokuzithiba ngokwesaba uNkulunkulu.
Abagcini bomthetho bona baxwayisa abesifazana abayabe bethe bahlukuluzwa ukuthi bengaze besabe ukuyamangala emapholiseni. Obona ngobudlelwano phakathi kwamapholisi eGwanda lezakhamizi umnumzana Tapiwa Spanda uthi kwesinye isikhathi ukuhlukuluzwa kwabesifazane ngodlame kugcina kubangela ukulahleka kwempilo xa kuthe kwayekelelwa. kusukela mhla zingamathumi amabili lanhlanu kuLwezi kuziyafika mhla zilithumi kumpalakazi mnyaka yonke la malanga abekelwe ukulwisana lodlame kwabesifazane. Indikimba yalonyaka ethi Leave No One Behind End Violence Against Women and Girls, okutsho ukuthi kungabi losalela emva aluqede udlame kuba mama la kumantombazana. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Lingakhuthwa yingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kududukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lalani udaba lolu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasile VOA Ndebele, VOA Studio 7 ne-VOA Shona.
Amaphephandaba kahulumende abika ukuthi kulempawu zokuthi umnotho welizwe uyakhuphuka kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Amandla emali yama-bond notes abikwa elokhu eqonga okungaqeda ukuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe ezitaladini ngokungekho emthethweni. Amazwe aphetsheya agoqela eleMelika leleBhilithani asethembise ukusebenzelana lohulumende omutsha ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuze sizwe okwenzakalayo.
Wakathesi masibhoda ndikonapa phakathi ezitolo lapha sibona kuthenga izinto nemabhenki lapha lamashiyalo bekhona akukaqonda akukakhanye kuhle esibili ukuthi kule improvement esingayibalisa njengoba ingxenye abantu kathesi beqhubeka abantu bangathi bazazokuqala ukuhola njengoba ingemfela kuzabe sokukhanya ukuthi ize kuyaya kuba ngcono ini kuba lobubelo ngazi khala amafuel anelisikhuluma ngawo iprice yakhona ifanana asikaboni into olutshintshayo. Kodwa-ke ingxenye yithuso zabantu ukuthi aluba ngako yajintsha abantu impilo engathi bangconywane.
Labana abathengisa imali ezitaladeni labo lokho bekhona?
Ye, abathengisa imali ezitaladeni balokho bekhona. Kala babekugcwala nje izitarada zonke. Kathesi ungathi hhayi malithwana ngazi bebabotshwa kumbe bayabaleka. Angilaqiniso kodwa iqiniso inamba zabo zehlile kodwa bakhona.
Indwendwe emabhanga-ke?
Indwendwe emabhanga zilokhu zikhona. Kuthi ungazinanzela lapha ezini lapho uyothatha khona imali ama-ATM wawulezikuzananzela ingale mva wawuthatha imali leyana noma sisiphi isikhathi. Abantu isikhathi lengxenye kube kunjalo le ngamfo uyothatha imali yami ngontambama ngo-8 ngiyitholi. Kodwa kathesi ungananzela emabhenki leyo mali ikhanya iyaphela. Ibhenki ngavele ivalwa kuthatha isikhathi esinganani. ATM yami ingasasebenza. ATM kavale ngithatha imali yami noma isiphi isikhathi. Ngafuna ukuhambe kusuku ngithole imali yami ekuseni ngithole imali yami.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umqoqo wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Sixoxe laye ekwabulawayo. Siphinde sakhuluma lomnumzana Bulisani Ncube, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwi abantu abavele bewakhanyele akhanye esapota ukungena kwaMnangagwa atsho lokuthi hayi sizancedisa iZimbabwe. Khonokho nje yikho kwenze kwaba lokutshintsha lokokuma ikakhulu emalini. Ngiye sithi zomnotho bezime kuhle hayi emalini. Isizathu why bebefuna ukuthi bahlale besitoke ama-US dollar yikuthi bethi akwazi ukuthi kuzakwenzakala kusasa. But ngokuqala ukuphuma kukaMgabe lokungena kuthi kusuke kwaba le possibility of a better future and isimo semali. Angeke ngithi somnotho, isimo semali.
Manje abantu bengabona nini ukuguquka komnotho welizwe wonke nje kungasela ndwendwe emabhanga intengo yempahla isiyehlile?
Bengihlala ngikhuluma ukuthi hayi ukusebenzisa i-US dollar kuleli lizwe kwaba kuhle ngo-2009 naphanda ngoba kwanelisa ukustabiliza kwanzinzisa intengo. As long as sisebenzisa i-US dollar leli akusoze kube le-economic progress akungeki. Okungenzakala yikuthi upresident omutsha cabinet yakhe entsha bahlale phansi bathathe isinqumo sokuthi hayi i-US dollar izasebenza njengoba isebenza eZambia, eBotswana, Namibia, South Africa, Mozambique, ukuthi iyabe igcine e-reserve bank isebenza ukuthenga izinto phandle. Bese besithi kumele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi kwenziwe basebenzise irandi, i-bond not bayikhiphe. That way izinto zizaqalisa ukuthi zimove. Ukuthi i-weak economy surrounded by strong economies isebenzise a strong and international currency. Ukwenza ukuthi ku-attract abakubiza nesithiwa bethi ngama-international arbitrageurs and rent seekers. Okwenza ukuthi umuntu olamapula akhe eBotswana achaphe abuye ezodinga amadola ngoba atholakala lula kulokuthi awathole amapula eBotswana. Ukwenza njalo umuntu oseZambia, umuntu oseMozambique, umuntu oseSouth Africa. Ikakhulu nxa kuyukuthi bayavunyelwa ukusebenzisa ama-visa laba amasakhathi. Uzakhumbula ukuthi nge-visa card umuntu ukwanisa ukuthi ahambe ku-ATM ngelanga siyawithdraw 3,000.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye ekobulawayo. Leza imbono kahulumende weMelika.
Kulobudlelwano obuqinileyo phakathi kwelizwe leMelika leTunisia, okunjengokulwisana lamalwecacha lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Ubudlelwano lobu obuleminyaka engamakhulu amabili 200 years baqalisa ilizwe leTunisia lize libe ngolokuqala ukuncoma uzibuse weMelika. Kuzenjalo ngomnyaka ka-1965 eleTunisia lize libe lozibuse, ilizwe leMelika lakuncoma kakhulu lokhu lisithi lenze kahle laphinda lavula amahofisi alo kulelo lizwe. UJohn Sullivan, umsekeli womkhokheli wohlangothi lukahulumende oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi ubudlelwano bamazwe la buqhubekela phambili. Uthi eleMelika livumelana lenyathelo elathathwa ngabanye abantu ngomnyaka ka-2011 eTunisia abangena ezidaladini besithi bafuna kube lenkululeko kulelo lizwe, njalo abantu kumele bakhulume abakufisayo. Elemelika lithi okwamanje lincedisa ilizwe leTunisia ukuthi libe lenhlangothi zikahulumende eziqinileyo ezilakho ukwenza ukuthi kube lokukhululeka okufunwa nguZulu. Kusukela ngomnyaka ka-2017, elemelika selinike ilizwe leTunisia izigidi ezedlula amakhulu amabili amadola, $204 million, yokuthuthukisa umnotho kanye lebutho. USullivan usanda kwenza umhlangano lomunye wakhe wakwele Tunisia obuhlolisisa indlela okungathuthukiswa ngayo umnotho weTunisia lokunye okufanayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Zinja siyamluma. Sile temba liukholisi leluzwa ngapha emsakazweni we Studio 7. singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Umongameli Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolela bengayiletha elizweni kungakedluli inyanga ezimbili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.